This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu chikunguru 31 2015. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yokumbira America kuti isvitse chizvarwa chayo vaJames Palmer mumaoko eZimbabwe, ava vari kupomerwa mhosva yekuuraya shumba ine mukurumbira muZimbabwe risiri pamutemo. Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzozeya pamire yenyika makore maviri ZANU PF ichitonga yoga mushure mekukunda sarudzo dza2013. Chikwata chenhabvu cheDynamos chinodzinga murayiridzi wacho David Mandigora. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemvura nezvakatikomberedza, amai Opa Muchinguri Kashiri, vanoti hurumende iri kuda kuti chizvarwa chekuAmerica vaWalter James Palmer, avo vakauraya shumba yaizivikanwa zvikuru nezita rekuti Cecil, vakumbirwe kuhurumende yeAmerica kuti vazotongwa nenyaya yekuurayiwa zvisiri pamutemo kweshumba iyi. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura nevatori venhau muHarare nhasi, amai Muchinguri Kashiri, vati hurumende yatotanga kufambisa mapepa ekuti vaPalma, avo vanogara kuMinnesota kuAmerica, vauyiswe kuZimbabwe kuti vazomiswa pemberi pedare nenyaya yekuurayiwa zvisiri pamutemo kwakaitwa shumba iyi. Amai Muchinguri Kashiri vati kushandiswa kwakaitwa uta nemuseve mukubayiwa kwakaitwa Cecil zvakazokonzeresa kuti shumba iyi izopedzwa nepfuti kunotyora mitemo yekuvhimwa kwemhuka munyika.
I have already consulted with the authorities within the police force.
Kubva mutsvagurudzo dzakaitwa takaona kuti chirongwa chose chekuvhima shumba iyi zvisiri pamitemo chainga chakarukwa chaizvo, mari zhinji ikashandiswa. Muvhimi wekuAmerica uyu newe muno muZimbabwe nemuridzi wenzvimbo iyi vose vane zvavakaita mukuvhima shumba iyi zvisiri pamutemo.
Vaenderera mberi vachipomera vaPalmer mhosva yekuronga kusvibisa chimiro chenyika kuburikidza nekuurayiwa kwakaitwa shumba iyi. Hukama pakati peZimbabwe neAmerica hwagara husina kumira zvakanaka pamusana pekutyorwa kwekodzero dzevanhu kunonzi kunoitwa nehurumende yeZimbabwe, izvo zvinorambwa nehurumende yavaRobert Mugabe.
One can conclude with confidence that Dr. Palmer, being an American citizen.
Nekuti hatina kukwanisa kubata mugari wekuAmerica uyu asati atiza munyika mushure mekupara mhosva yake, tiri kukumbira hurumende yeAmerica kuti imudzose kuno kuZimbabwe atongerwe mhosva yake.
Hatina kukwanisa kutaura nemumiriri weAmerica muno vaBruce Wharton kuti tinzwe divi rehurumende yavo panyaya iyi, asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaAlec Mchade Hama vati havaone hurumende yavaBarack Obama ichibvuma kuti chizvarwa chayo chiunzwe kuzotongwa muZimbabwe.
Somona kurongo kunyange zvazvo pane chibvumirano chakadaro chokuti kana kune vanhu vari kunenedzerwa mhosva vanogona kuchinjaniswa pakati penyika mbiri izvi, asi nokuda kwehukama huripo pakati pedu nevanhu vekuAmerica handioni vanhu vekuAmerica vachibvuma kuti munhu wavo auya kuzotongwa munomu. Vane maissues ekuti izvo nyaya dzemunhu hadzitongwi zvakanaka, magere edu haana kumira zvakanaka, saka vanotongoudza munhu wavo chete kana vagutsikana kuti anosvika kubatwa zvakanaka achitongwa zvakanaka. Asi isisino tinoonekwa tichitotadza kutonga nyaya dzedu isizvo, vanhu vanokasungwa vachirogwa kuti kwacho vatinganyatsotongwa zvakanaka zvichidaro, saka ndione zviitika izvo zvizvo.
Panyaya yekuurayiwa kweshumba iyi pane zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti vaTheo Bronkhorst navaTrymo Honest Ndlovu zvakabhadhariswa mari yechibatiso nedare ramagistrate kuVictoria Falls panyaya yekuurayiwa kunonzi kwakaitwa shumba iyi zvisiri pamutemo. Vaviri ava vakatarisirwa kudzoka mudare musi wa5 Nyamavhuvhu apa chatanga kutongwa nyaya yavo. Vakabatwa nemhosva. Vaviri ava vanogona kugara mujere kwenguva isingadarike makore 15. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri panyaya yekurayiwa kweshumba iyi, sangano rinoona nezvemhuka dzesango muAmerica rinoti ratanga kuongorora kurayiwa kweshumba iyi, asi riri kukundikana kubata vaPalma kuti vape divi ravo. Vane ruzivo vanoti bazi rezvemhuka dzesango riri kushandisa mutemo wemuAmerica weThe Lacey Act, uyo unorambidza kutengeswa kwevanovi kweaimbova zvinodzokora zvakare. The Lacey Act uyo unorambidza kutengeswa kweavinobva kwezvinobva pamhuka zvakashafanana nematehwe nezvimwe zvakadaro zvinenge zvaurayiwa zvisiri pamutemo. Ongororo iyi inonzi iri kuda kuziva kana vaPalma vakaronga dhende nevamwe vavo kuti vatyore mitemo. Muzinda weWhite House unoti uchazeya nyunyuto dzeveruzhinji vanodarika zana rezviuru vakaratidza kusafarira kwavo nyaya iyi. Josh Ernest vanoti zviri kubazi remitemo kuti roendesa here kana kuti kwete vaPalma mumaoko eZimbabwe. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Gungano reNational Disability Expo raitwa muBulawayo nhasi. Vamwe vanorarama neurema vachichema-chema nerekuti hurumende haizi kuita zvakakwana mukusimudzira kodzero pamwe neupenyu hwavo. Mutorodo wenhau taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Pange pane kudya kwenzeve nemeso kwagutsa vakawanda muBulawayo nhasi, apo vanhu vanorarama neurema vemasangano akasiyana-siyana kusanganisira zvikoro vaungana pasi pechirongwa cheNational Disability Expo vachiratidza mabasa emaoko avanokwanisa kuita. Vachitaura pagungano iri vaJoshua Malinga, avo vange vari munyarikani pachiitiko ichi, vati Zimbabwe yaimbove nemukurumbira muAfrica yose senyika yaive mberi kwedzimwe pakusimudzira kodzero dzevanhu vanorarama neurema. Asi vati izvi hazvisisiri izvo, sezvo vanhu vanorarama neurema vari kuramba vachirarama upenyu hwekunetseka nekuda kwekuti vanosiyiwa muzvirongwa zvakawanda zvine chekuita nebudiriro. VaMalinga ndivo munyori wezvevanorarama neurema mubato reZANU-PF. Vati kunyange hazvo Zimbabwe yakasaina gwaro reUnited Nations Convention on People Living with Disabilities, zvakakosha kuti paramende iunze mitemo inoenderana negwaro iri kuitira kuti kodzero dzevanorarama neurema dzisimudzirwe. Sachigaro weCommittee yeNational Disability Expo vaGift Mabaudi vatsinhirawo mashoko avaMalinga vachiti bhodhi rinoona nezvevanhu vanorarama neurema kana kuti Disability Board harizi kunyatsoshanda nemazvo.
Hatikaregedze kugunun'una nekuti kurarama kuri kuita vanhu vakaremara munyika ino yeZimbabwe kwakangofanira nekurarama kwaita vanhu vatema nyika isati yatongwa. Vanhu vari kudzvanyirirwa, vanhu vari kubatwa nekuseri kweruoko, vanhu havana chavanacho. Nyangwe needzo mari dzakatarwa kunzi dzinofanira kunge dzichipiwa vanhu nehurumende, iwo $20 hakuna, haasati amboti auya kuvanhu. Asi vanhu vasina urema vari kuwana zvavanobhenefita.
VaMabaudi vati vakafunga kuita gungano reNational Disability Expo kunze kweHarare gore rino senzira yekuedza kuti chirongwa ichi chisvike kuvanhu vakawanda. Vati zvimwe zvezvinangwa zvegungano reNational Disability Expo kuedza kukurudzira vanhu vanorarama neurema kuti vazvisimudzire pachavo vega uye kudzidzisa vabereki vane vana vanorarama neurema kuti kune masangano akawanda anogona kubatsira vana vavo.
Chinangwa changa chiripo changa chiri chekuragidza vanhu mabasa anoitwa nevanhu vanorarama neurema, uye zvine kuragidza vanhu maorganizations anobata nevanhu vanorarama neurema nezvavanokwanisa kunge vachiitira kubatsira vanhu vanorarama neurema. Kuitira vaya vanhu vanogara nevana vavo vakaremara vari mudzimba vachiti havana chavanokwanisa kuita, havana chavanobatsira, vazive kuti aiwa rubatsiro ruriko.
Mumwe mudzidzi wepachikoro cheKing George VI Ocean Maidza uyo anoridza marimba atikange karike kutanga kutave pagungano rakadai uye afara zvikuru kuve nemukana wekuratidza veruzhinji kuti kunyange achirarama neurema ane chipo chaainacho.
Platform ye Disability Expo inobatsira vanhu vane urema kuti inovaita kuti vazivikanwe munyika yedu yeZimbabwe nekunze kwenyika kuti even kana tine machallenges atinawo tinogona zviripo zvatinogona kuita.
Gungano reNational Disability Expo ranhasi range riri rechitatu kuitwa munyika uye gungano iri rinoitwa nehofisi yechipangamazano munyaya dzevanhu vanorarama neurema muhofisi yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Retired Brigadier Felix Mchemwa vanove chipangamazano ichi nava Chris Manyuke vanove sachigaro we Disability Board ndevamwe vevanhu vange varipo pachiitiko ichi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Nyika nhasi yakwanisa makore maviri yabva musarudzo yemutungamiri wenyika pamwe nesarudzo dzevamiriri veparamende nemakanzura idzo dzakaitwa musi wa 31 Chikunguru muna 2013. Bato reZANU PF ndiro rakakunda musarudzo idzi kunyanga hazvo mapato eMDC achiti dzakabiridzirwa zvemhando yepamusoro. Bato reZANU PF munguva yekutsvaga rutsigiro rakavimbisa vana veZimbabwe zvakawanda zvinosanganisira kuwaniswa kwevanhu mabasa anodarika mamiriyoni maviri kuburikidza nechirongwa charakaparura cheZimbabwe Agenda for Sustainable Socio-Economic Transformation kana kuti ZIM Asset. Asi makore maviri sarudzo idzi dzapfuura, vazhinji vari kubvunza kuti zvivimbiso izvi zvakaendepi. Nemusi wechipiri svondo rino, gurukota rinoona nezvekurongwa kweupfumi uye vari mutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo vakaudza musangano wezvemabhizimusi madiki waiitirwa muHarare kuti chirongwa cheZIM Asset ichi chakakundikana kubaya chaipo pavaitarisira zvichireva kuti chiri kutadza kubudirira. Bato reMDCT ranyorawo gwaro richiti makore maviri adarika aya anga ari makore asina tarisiro uye akaperera pasi, vashandi vakawanda vachirasikirwa nemabasa sezvo upfumi hwenyika hwatonyanya kunyura mumatope. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu kuti tinzwewo maonero avo pamakore maviri adarika aya.
Mindiro yangu ndeyekuti nyika kuti inzwe iri kubudirira pane zvinhu zvatinotarisa zvakaita sekubudirira kwemaindastri zvinoratidzawo zvekare kuti pari kuwanikwa mabasa kana kuti pari kuvandudzwa mabasa evanhu. Tinenge tichitarisawo zvekare mune nyaya dzekurima kuti nyika iri kukwanisa kuzvirimira vanhu vachiguta. Mukatarisa zvinhu izvozvo tinoona kuti nyika ino iko zvine izvi ine nzara. Kutwe mtema yedu ya indigenization inokonzera kuti vatye kuti vanombunikidzwa mainvestments avo. Kutiwo kuvharwa kwemaindastri ende zvinhu zvikaramba zvichifamba mafambiro azviri kuita by 2018 patinozosvika mune imwe sarudzo vanhu vanenge vaakupona nekudya nhoko dzezvironda kana kuti kunonga svose nemuromo nekuti hazvisi kuratidzika sekunge pachine hurumende iri kufangishira nyika munomu. Yakunge nyika iri kungozviraramira yega yatingati muchirungu a failed state.
Asika vamaguhu, bato rakakunda musarudzo reZANU PF rakanga richitengesawo kana kushambadza urongwa hwaro hweZIM Asset. ZIM Asset haisi kushanda here?
ZIM Asset haisi kushanda. Hatina zvinhu zvinobatika zvatingati aunzwa neZIM Asset. Mukatarisa chimwe chinhu chaitaurwa zvikuru sei kuti ndochaita kuti ikonomi yedu idzoke panzvimbo inyaya yevalue addition and beneficiation kana kuti kuwedzerwa value kwezvicherwa nezviwanikwa zvemunyika yedu. Asi mukada kuti mutarise hurumende yaionesa sekuti indigenization kana kuti kudzora upfumi kuvanhu ndokuchakonzera kuti tikwanise kuedhera value kumaminerals edu. Asi mukatarisa value addition yakadaro inoda investment. Isekta inotoda foreign direct investment. Vanamusema hapanisi.
Vanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare kwaMutare neStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 12080 ni 15460 kHz pa shortwave. Vanhu vakawanda kusanganisira vana vechikoro nhasi vapinda muzviratidzwa zveZimbabwe International Book Fair, izvo zviri kunzi zvabudirira zvikuru zvisinei nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi munyika. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weZimbabwe International Book Fair vaObey Butel vaudze Studio 7 kuti zviratidzwa izvi zvinopamukana kuvanhu nemakambani kuti vaite mabhizinesi nekudzidzana munyaya dzemabhuku.
Vazhinji vari kufara kuzoita vamwe vanenge vachitsutsumwa kuti umwe anenge afambira achiti pamwe ndobva ndatotengesa ipo ndichiwana mari. Nekuoma kwakaitawo zvinhu mari nonozauya izvozvo tozvinzwisisa, asi nekuenda kwenguva vanenge vaita kushamwari nevanotenga. Ndozvatokoshesa izvozvo, nokuti mukana iyoyo vanoti marketing muchirungu tinouda wekuti munhu mangwana vanozoteera uchiti takaonana zviya pabook fair, izvozvo tozvikoshesa.
Mumwe mupepeti wemabhuku eshona kukambani inodzinda mabhuku yeMambo Press vaGift Muduri vati kunyange hazvo zvinhu zvakaoma, vanhu vari kuratidza chido chekuverenga mabhuku. Vanoti vafara chose kuti vana vechikoro vakawanda vauya kuzviratidzwa zveZimbabwe International Book Fair.
So far zviri kufamba zvakanaka zvazvo, sezvo chitero hazvo masoz ari mashoma nenyaya yekuti kudaa nekuoma kwakaita zvinhu kuti vanhu vanogonwa kufai kutsvaka mari yokuti vaspende kutenga mabhuku, vanenge vachida kutogwiza nemasituation okuoma kwakaita zvinhu muupenyu. Saka ifainde kuti vanoda kutenga ma11 vatengi vedu vari kutenga mabhuku.
Mumwe mugari wemuHarare vaNenad Makombe avanga vachipinda muzviratidzwa izvi kubva muna 1999 vanoti zvinhu munyaya dzemabhuku nekuverenga zviri kuramba zvichidzikira kana zvichienzaniswa nemamwe makore apfuura.
Ndinoona kuti zvinhu zvinonga zviriramba zvichidzikira. Ukatokutarisa gore rapera negore rino, even pama from the publishers, you find kuti hapana zvitsva zviri kuuya. Mabhuku matsva anogona kunge ari kuuya, mabhuku ari kubva kune dzimwe nyika ende haasi kutengeka ende mwacho haana relevance kune zvatinonga tichitarisa muZimbabwe. Saka mabhuku anogona kunge ari kutengekawo, but maonero angu semuerenga hazvina kumira zvakanaka.
Vamiri vemakambani anotengesa mabhuku akawanda ari kuratidzira pazviratidzo zveZimbabwe International Book Fair vaudze Studio 7 kuti kunyange hazvo mabhuku anga ari kutengwa bhizinisi rakaderera gore rino kana zvikaenzaniswa nemakore apfuura. Zviratidzo zveZimbabwe International Book Fair izvo zvakatanga nemusi wemuvhuro zvichapera mangwana. Musangano wevanyori vemabhuku wekudziya nyaya dzakasiyana-siyana uri kuitwawo mangwana. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Ivan Chifera.
Munhau dzedu dzemitambo, chikwata chenhabvu chine mukurumbira munyika cheDynamos nhasi chadzinga murayiridzi wacho David Mandigora. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mandigora asiyiswa basa mushure mekunge vanotungamira chikwata ichi vati atadza kuita basa nemazvo sezvavaitarisira. Sachigaro wechikwata ichi vakeni mubayiwa vanoti Mandigora atadza kuita basa rake zvinogutsa utungamiri weDynamos. Pari zvino tonderai ndiraya uyo aimbove mutevedzeri waMandigora ndiye amboiswa panyanga vachitsvaga murayiridzi mutsva. Asi chiri kushamisa ndechekuti Dynamos yacho haina kunyanyosiyiwa nechikwata chiri pamusorosoro peCastle Premier Soccer League cheTriangle, icho chine mapoints 31 chete, Dynamos ine mapoints 22. Asi runyero kupe ruri kufamba ruri kuti Kalisto Pasua uyo airi kurayiridza maWarriors pari zvino uye zvakatora mukombe weleague kwemakore matatu akateverana angangodzoka kuDimbare. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna Mandigora kuti anoti kudii nekusiyiswa basa kwaaitwa. Zvakamira zvakadai, Dynamos ichatamba neHwahwa zvichitevera kubatanidzwa kwezvikwata zvePremier Soccer League makundano eChibuku Super Cup ayo ari kutanga svondo rinouya. Asi mubati wehomwe weDynamos uyo angakamirira chikwata ichi pamibatanidzwa yaitwa paZebra Bambare vaWebza Marechera vanoti vari kuda kutora mukombe uyu kuti vagadzirise matambudziko avanavo emari.
Hatikutarisira kuti tisvike kumafinals tohwina mukombe wacho. se vanhu takaomerwa munyika makaoma zvinhu zviri kunetsa saka kana tatohwina mukombe unotibatsira kuti kamari katinenge tawana kaya tokwanisa kubhadhara tunhu twatinenge tisina kuita se
zvimwe zvikwata zvabatanidzwa seizvi Harare City vs Buffaloes, FC Platinum vs Dongo, Chapungu vs Flame Lily, Capes United vs ZPC Kariba, Haumain vs Islanders, Triangle vs Cholocho, Wange vs Chicken Inn. Anotaura akamirira Capes United mzare Joyce Kapota, vanoti mukombe ndewavo.
Te Capes United tirikutarisira kutora mukombe wechibuku.
Asi sachigaro we Islanders ari muHarare vamode mgwenya. Vari kufara kuti chikwata chavo chapiwawo main vachiti vanga vasingade kusangana nezvikwata zvine mukurumbira zvakaita seCapes United, Dynamos neFC Platinum. Chikwata cheFC Platinum ndicho chine mukombe wechibuku Super Cup iwowu. Chikwata chenyika chevechidiki cheMayang Warriors chakananga kuSouth Africa uko chiri kusangana nemaAma Glug Glug mumutambo wechipiri wemunzira wekuenda kuma2015 Africa Youth Championships. Murairidzi wechikwata ichi Kaliso Pasua, uyo aimbove aramwa basa akadzoka nezuro mushure mehurukuro neveZimbabwe Football Association, uyezve achange ari pachigaro mangwana. Zimbabwe inofarira kukunda kana kuita mangange anodarika 1-1 kuti ikwanise kubudirira kuenda kumaAfrica Youth Championships ayo ari kuitirwa kuSenegal. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica. Kuenderera mberi kwebudiriro muAfrica idonzo guru reAmerica. Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vanoti Africa idunhu rine zvakawanda munyaya dzebudiriro uye rimwe rematunhu pasi rose rine budiriro iri kusimukira zvakanyanya uye idunhu rine vanhu vanoshingaira mukuita mabasa avo. VaObama vanoti mune ramangwana Africa inogona kuva dunhu rinenge rave muzinda webudiriro yepasi rose. VaObama vanoti kuwedzera kutengeserana pakati peAmerica neAfrica imwe nzira dzinokwanisa kuunza budiriro munyaya dzeupfumi muAfrica. Vanotiwo izvi ndizvo zvakapa kuti Amerika iumbe mutemo weAfrican Growth and Opportunity Act kana kuti AGOA uyo wakaumbwa makore 15 apfuura. Asi vaObama vanoti kuti nyika dzipinde muAGOA dzinofanirwa kutevedzera zvinangwa zvemutemo uyu izvo zvinosanganisira kusambonyikidzwa kweupfumi, kuremekedzwa kwemitemo pamwe nekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu. VaObama vanoti kubva pakaumbwa AGOA, mabasa anodarika 350 ezviuru akaumbwa uye makambani akawanda emuAfrica ari kubatsirikana. Nekupindana kwenguva, vaObama vanoti Amerika iri kuwedzera kutengeserana nenyika dzinokodzera muAfrica. Vanotiwo paramende yemuAmerica yakawedzera nguva yaGoa zviri pamutemo sezvo yanga iva kupera muna gunyana wegore rino. Vanoti sezvo vakasaina mutemo uyu yasvika nguva yekuti Amerika isimbaradze kutengeserana pamwe nekutsigira kubudirira kwezviuru nezviuru zvevashandi muAfrica nemuAmerica. VaObama vanoti chirongwa cheAGOA Forum chegore rino chichaitirwa muLibreville kuGabon musi wa26 na27 Nyamavhuvhu. VaObama vanoti Amerika inoda kudyidzana kune pundutso nedunhu reAfrica. Vaimbi vechidiki veAnglican Church vakatanga kutsikisa mumanzi muna 2008 kuburikidza nekuoma kwainge kwaita zvinhu munyika uye vanoti vari kufara zvikuru kuti manzi yavo iri kutambirwa zvakanaka neveruzhinji munyika. Mukoma Elvis Mazoza, mumwe vaimbi vechidiki ava vanoimba nevatumwa vaMwari, vanoti vhiki rapera vakaridza zvakabudirira nevakuru munyaya dzemimhanzi yechitendero. Sandra Nyaira weStudio 7 ataura namukoma Muzoza pamusoro penyaya iye.
Yekoko kunyanya kutipiwa nwangu wachifarira mutambo yedu inhawe kuchatina kwakasika zvedu semaZimbabwe sevanhu vemuZimbabwe takashandisa mainstruments anowangoma nehosho ano akakura achingozikanwa vanhu kubvira kudara saka tinoona kuti music ikanga ichishandisa ngoma nehosho kuvanhu vechikuru nekuvana vechidiki zvose vari kuwana vachizvigashira nekuti pamatraditional instruments mazuva ano anga achinganyanya nekushanda but saka tiga taashandise
group rinonzi wakatumwa rakauya sei
gore ra2008 takanga tisingachiendi kumabasa munyika zvinhu zvakanga zvakurema tinofiwana vanoona mata takaona kuti totiwa komana kuti tirambe tiri padhuze namwari tisazotiza munzira dzamwari takati ngatiformei group redu kuimba ndobva takasangana tikatanga kupraktisa nziyo dzemuanglican tikatanga kurekodha mugore ra2008
saka mungati kubva zvamatanga kurekodha zvinhu zviri kufamba zvakanaka here
kuti basa pakupakurira vanhu shoko ramwari zvakadi chinangwa chedu chiri kufamba nokuti vazhinji vamwe vari kubva vatotendeuka vatanga kuenda kumadzichechi nekuti nzvimbo zhinji dzatinofamba tichiimba vamwe vanenge vasinganamati but nekuda kwekuti vanenge vaona vana vadiki vachiita basa ramwari vanobva vada kutevedzerawo zviri kuita vana vadiki asi pakurarama kuimba uku music yedu iyi ndeyekunamata aisinyatsokuti pamukoho wakanyatsokwana kuti tiraramise mhuri dzedu zvokuti vazhinji totoenda kumabasa kusupplementa music iyoyo
ko kutengwa kwemimhanzi iyi iri kutengwa zvakanyanya here
mhanzi iri kutengwa zvakanyanya asi tiri kuzonyanya kuda kuata afecta inhau yepiracy muno vanhu vari kuita bapiracy saka kutengwa kwacho kuri kubva kwatidzikisirei masales ari kudzikira zvisingaisi
mungati mune matageti api imimi sechikwata
sevanhu vanonyanyotaura language imwe chete inovashona tikutarisira kuti padamba refu redu rinotevera tichange taisawo chimwe chirudzi chindewere chivhenda kana chisutu kuti damba refu redu ringe richibatawo mamwe mandudzi nekuburisa rimwe DVD mugore rino parinopera muna December
kana vanhu vachida kuti muye munoimbawo pazvavanenge vachiita vanokuwana ikupi
vanhu vanokwanisa kutibata panhamba dzinoti idzo 0773182801 ndichadzokorodza zvekare 0773182801 kana kusvika pachechi yekuanglican yekuhighwood pa34
manzwa apo hurukuru yaitwa naSandra Nyara weStudio 7 pamwe namukoma Elvis Mazoza vanoimba nechikwata chevatumwa vamwari vanga vachitaura vari parunare muHarare. Yashika nguo yatinoverenga tsambambozha dzenyu, ma text message, ma WhatsApp pamwe nemashoko amunotitumira pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Munyoro yekutanga anoti vashamarari ndoti makadini basa guru ramunaro, verengai yangu tsamba. Ndokwaisa baba naamai Tawanda Senga naambuya vangu, ndoti mbuya makumbo ari sei, ama dzose dzinondiziva makadii. Ndini mwana wenyu Prince Senga ndiri kuHarare. Mwe munyoro anoti makadii ndiri mutsvawo ndokumbirawo mundiisewo pagurupu ndigone kunzwawo zvakasiyana-siyana munyori haana kutipa zita rake. Mumwe anoti muri shasha timu yeStudio 7 rambai makadaro muchitipa mutakunanzva wenhau dzechokwadi muri sei mhuri yangu yekwamamboma nevateereri vose ndini Donald Mamboma muteereri mukuru naWin Bikita. Aiva vateereri nguva yedu ndoine shanje mazuva ese asi hazvirevi kuti netai pakunyora tsamba rambai muchitumira kuno kuStudio 7. Musakanganwa kuti tichakupai chirongwa chelive talk na 8:30 apo tichange tichitarisa kana kukurukura pamusoro peshumba ine mukurumbira Cecil iyo yakaurayiwa nemumwe muvhimi wemuAmerica. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvakare musoro wenhau dzanhasi. Zimbabwe yokumbira America kuti isvitse chizvarwa chayo mumaoko eZimbabwe vaJames Palmer ava vari kupomerwa mhosva yekuuraya shumba ine mukurumbira muZimbabwe risiri pamutemo. Chikwata chenhabvu cheDynamos chinodzinga murayiridzi wacho David Mandigora. Tabata shuka kumagume churongwa chedu chanasi. Tino imba kuti muchange minesu zakare mangwana. Anokuone kai, ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC. Ndekusia imoka Sandra Nyaira.